ongororo yacho asi tinozviramba nokuti ongororo iyoyo inotaura iyo kuti pane vanhu vakabvunzwa vazhinji chaizvo vakaramba kutaura bato ravanotsigira 47% vakaramba kuti hatidi kutaura kuti bato ratinotsigira nderakati. Pakataurwa zvakare paongororo iyoyo kuti pane evidence yekuti kune violence neintimidation zvinova zvinotyiwa navanhu. Saka kana tasvika pakatodaro pekuti vamwe vanhu vari kuramba kutaura kuti vanotsigira bato rakati, haungachazotaura kuti zviri possible kutaura kuti vanhu ivavo kuti vazhinji vanotsigira bato iri kana kuti vanotsigira bato iri.
Tipeiwo pfungwa dzenyu, ambasada Mutsvangu.
Aiwa, kushamarara kwamuonzora kunhu ndekwemunhu webato raro Hwachimatsenga Nzungu. Makore aisai richitaura kuti ZANUPF yakashatwa, isi hatina vanhu vese vairitenderewo ivamuonzora nepati yavo vaipembera zvoizvi vachose vari pachiruvi. Nhasi shoko rachinja, hezvo vakukatyamadzwa nazvo vachirisoropodza. Ngavatambire scientific study yakaitwa nereputable organization. MDC boka rairarama nenyaya yekuti kana paine zvakashata ite bad news part. Kana news iri bad news, ZANU chinzi yakavekwa nema western countries, kana chinzi ZANU vanhu vemuZimbabwe vachaita korera, kana vanhu vachinzi vemuZimbabwe vachaita nhamo, ikonomi icharamba kufamba, MTC ndo painorarama ipapo. Zvino kwave negood news factor yekuti ikonomi yaakufamba, GNU hayo ingave nezvimwe asiyaita kuti zvinhu zvinake muZimbabwe, vanhu vaakuwirirana, Africa iri kubudirira, the mood in the continent is upbeat, vanhu vaane good news feel factor. Saka ZANU PF ipato rakagara riingori rekuti ramangwana rakanaka, ndosaka rakarwira nyika raiti ramangwana rakanaka, ndosaka richirwira minda rinoti ramangwana rakanaka, ndosaka richiti ngatitore migodhi yedu yemadiamonds inenge ichiti ramangwana rakanaka. Saka juice dzem dzekuti ramangwana rakanaka, the good news factor, the feel good about being African, being Zimbabwean, yave kuti yakunyetera mune vanhu vese vemuZimbabwe. Ndozva akuita kuti MTC iro Hwachimatsenga Nzungu
vamonzora vakaita ongororo iyi vari kutaura kuti zvimwe zvavari kuona ndezvekuti vatungamiri veMDC vanenge vaakunakirwa nemasimba, vasingapedze nguva yakawanda vachitaura nevanhu asi vachimhanya-mhanya zvavo nezvikakarara zvemotokari mumadhorobha umu. Munoti kudii nenyaya iyi?
Aiwa, ichocho handi chokwadi, asi ndachida kuti ndidzoke pataurwa navamutsvangwa. Kana pachiitwa ongororo, tinotarisa kuti vanhu vatorwa vacho ndivanani, vatorwa ongororo yaitiwa panguva yakaita sei. Tikatarisa zvakanakisisa, tinoona kuti ongororo iyi yakaitwa kumapraza, ndochekutanga. Chechipiri, vanhu vaiita ongororo aiwa, mirai kati taurewo zvenai comrade.
Aiwa, pane zvimwe zvaitika, handisi kusoropodza henyu, sorry. Taurai henyu, ndingakurambidzire vamuonzora, muchirasika henyu sezvamuri kuita izvi.
Mirai kati taure nai ndugu. Maita henyu mukoma wangu, maita henyu. Ndiri kuti inini, kana ongororo iyi yakaitwa mumapurazi, mumapurazi ndiwo mune vanhu veZANU PF, anza dzinenge dzakafanana, ndo chekutanga. Vanhu vaiita ongororo, kechipiri, vanhu vaiita ongororo iyi vaiti vakasvika padistrict votanga vapiwa mvumo nepresident's office yemudistrict imomo kuti endai. President's office iyoyo yoti tipei maquestionnaire acho in advance. Saka ongororo iyoyo iri unreliable nokuti pane vakataura kuti havasi kuda kutaura bato ravo, ndive bato
ravo. Amuonzora, mungachindipowo chanzi here nimbopindawo muno?
Pindai vamutsvangwa tizi.
Ini ndinopindura ndichiti dai chirongwa ichi chakaitwa nevanhu vekuChina, kana kuti dai chakaitwa nevanhu vekuRussia, kana kuti dai chakaitwa nevanhu vekuNorth Korea, tingadai tiri kunzi ndezveZANU PF.